This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 31 2014. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 5940 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi.
Neongoro dzatinomboitawo tirikuona kuti nyaya dzechioko muhomwe, nyaya dzeuo ndidzo dzimwe dziri kuita kuti nyaya iyi iwanikwe isingakwanisi kugadzirisika zvakanakanaka.
Vagari vemuHarare voshora mapurisa vachiti vave kupa kuti muguta iri muite semakaberekera ingwe.
Tine chokwadi chokuti vachinyamasa vari kuita nepavanogona kwacho kuti va chake nokuwana mari iyoyo kuti tive vanhu.
Gurukota rezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vanoti vane chivimbo chekuti vachinamasa vachaunganidza mari yekupa vanhu vari kuchingwizi.
Mari yacho vakanguri vataura tisati tatamiswa sometime in October last year. They were saying Maria Vepo muchamuviwa Maria Vepo ndiye 700 families. Now up to now Maria Kreshati yapiwa kuvanhu. Why?
Asi vanhu vekuchingwizi vanoti zviri kutaurwa navabasikiti ndezvemugotsi Matsuro. Tichokupai nezvemitambo yenhabvu iriko mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemuHarare vari kushora mapurisa vachiti vari kutadza kugadzirisa donga watonga muzinda wenyuchi roitika muguta reHarare vemakombi vachimhanyisana nemapurisa, izvo zvopakuti vamwe vanhu varasikirwe neupenyu vamwe vachikuvara. Izvi zvakabuda pamisangano iri kuitwa nesangano revekari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA. Kuti tinzwe zvizhinji nezvemisangano iyi, tabata mukuru weCRA Vasimba Rashemoyo.
Zvinhu zvese zviri kuitika zvinosanganisira mapurisa, mapurisa ekucity of Harare, mapurisa ezrp, nematransport operators edu. Isu sevagari tava kutotya kufamba muguta, tava kutotya kufamba even masikati machena chaivo tava kutotya kufamba bhozi. Muri kuitika kudzinganisana, kubatsirana nyoka mhenyu kuri kuitika muguta umu, kuri kuisa upenyu hwevagari pamatambudziko. Saka mushure mekunge taona kurasikirwa kuupenyu kwatiri kuita, takabva tatomboita mazuva apera takatoita musangano kuti tiwirirane, tionesane sevanhu vanenge vachishandira muguta, sevanhu vari kuoperatira muCBD, toita sei kuti tidzikise matambudziko atiri kusangana nawo sevagari.
Chii chiri kupa kuti muguta muite kunge maberekera ingwe?
Ichokwadi, muguta maberekera ingwe ende hapana ari kuda kuti awanikwa achinzi ndiye ari kuzvikonzeresa. Vanotakura vanhu vemakombi vari kutiwo vari kutiza mapurisa. Mapurisa ari kutiwo ari kuedza kuita kuti mudhorobha munge muine mutemo wakanaka, zvinhu zvichifamba zvakanaka. Semaonero atinoita izvozvo neongoro dzatinomboitawo, tiri kuona kuti nyaya dzechioko muhomwe, nyaya dzeuo ndidzo dzimwe dziri kuita kuti nyaya iyi iwanikwe isingakwanisi kugadzirisika zvakanakanaka.
Avo vanga vari mukuru wecombined Harare Residents Association Vasimba Rashemoyo vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vanoti vane chivimbo chekuti gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vachagurumidza kuwana mari inodiwa kuti vape muripo kuvanhu vakapudzirwa dzimba nemvura kutokwe mukosi. Ngatinzwei vabasikiti vachitaura nezvenyaya iyi.
Nyaya yekupuwa kwevanhu yecompensation inyaya yakataurika ikatopiwa chigana nemukuru wenyika kuti mari yevanhu vetope mukosi yecompensation ndaye chakwe pachimbi chimbi 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 kureva nguva isingadariki kana mavhiki maviri kuti zvinge zvaita kuti vanhu vapiwe mari yavo yekombajesheni vandogara kunzvimbo dzakatara vawane mari yekutanga upenyu hwakanaka kwete kuramba varipo saka tine chokwadi chokuti vachina masa vari kuita nepavanogona kwazvo kuti vatsvake nokuwana mari iyoyo kuti ipewe vanhu
iwo masvondo maviri acho anganzi vachina masa vatsvake mari iyi anopera riini vabhasikiti
haiwa tinoona kuti pavhiki rinouya hafani pavhiki vhiki rinouya hatifungi kuti ringandopera vhiki rinouya vanhu vasati vawanidza kuti pave nepavanochabatika nekuti mukuru wenyika wakasimbisa kuti nyaya iyi ngaite nechimbi chimbi
gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe bhasikiti vari parunare kumasvingo tabatawo mumwe mugari wekuchingwizi vamelvin shumba kuti tinzwewo pfungwa dzavo
I cannot guarantee kuti tinowana mari because they are tricky ndeyekuti vanoda kuti isusu tingobva pa holding camp yavakatotora kuti ihide out now hatina voice kana tiri kuchingwizi I'm happy kuti inini kana muchitochibata kudai voice yedu inonzwikawo neworld at large havasi mari yacho vakanguri vataura tisati tatamiswa sometime in October last year they were saying mari yavepo muchamuviwa they were saying mari yavepo ndiye 700 families now up to now mari yacho isati yapiwa kuvanhu why and now ndopava kuti vada kuti vape vanhu mari next week which is not true it's only they are just playing tricks
imari yamakavimbiswa pamuri
it varies now kusiri kuti munhu anonzi achaipiwa a flat figure zvaidependa nokuvaka kwakaita
vamelvin shumba mugari wekuchingwizi vanga vari parunare kuchingwizi kwakare yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti women's forum chatinopakurirwa namavelas muhlanganya uye westudio 7
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya uye ndiri muwashington nhasi tiri kutaura nemusikana wadzanai tembani uyo akawanikwa achitora mukombe wemiss zimbabwe usa 2014 pamakwikwi akaitwa kuzim expo svondo rapfuura wadzanai akawanikwa achitora mukombe uyu achiteerwa iye nefirst runner up sinono sibanda nemumwewo tsvarakadenga nyasha michel taita rombo rakanaka kunge tiina wadzanai tembani pachirongwa tinokuchingamidza nemufaro pano pastudio 7 wadzanai tinoona kuti iwe uri imwe yetsvarakadenga dzanga dziri pamutambo wemiss zim expo svondo rapfuura uyezve wakawanikwa uchitora mukombe ungatitsanangurirwo kuti kwakanzwa sei apo wakawanikwa uchitora mukombe uyu
ndakanzwa kufara zvekuti nokuti vasikana vese vacho vanga vakanaka asi inini ndakashanda ndakashanda zvikuru sandakazoita muzimbabwe usa ndakanzwa kufara sitere
zvii zvauchaita nekuwana mukombe iwoyu uchashandisa sei ruremekedzo urwu rwawakapiwa
ndida kuenda kuzimbabwe ndoona kuti tobatsira vana vasiri kugona kuenda kuchikoro kuti vaende kuchikoro tichiita mafundraiser kuti vaite school fees yekuti vaende kuchikoro nekuwana chikafu also kuti tingobatsirana
tinoona kuti iwe uri muno muamerica umo uri kuita zvekudzidza uyezve uchishanda wakakwanisa sei kubva kuzimbabwe uchizouya kuno
tichiuya kubva kuzimbabwe ndakauya namai vangu 2010 nozoona mwari zvinhu zvese zvinogoneka saka petakauya takatanga kuenda kuchikoro petakatanga kudzidza kuchikoro I'm one of the top students ndinonatsogona zvandinoita because mapriorities angu akamira zvakanaka
wati iwe waidzidza kuconvent kuzimbabwe zvanga zvakasiyana here pawakazouya kuno kuAmerika uchizoenda kuzvikoro zvemuno?
Zvanga zvakasiyana mbichana because convent school, private school kune discipline. Vana vekunoko vamwe vane discipline vamwe havana. Pane vamwe vane focus vamwe vacho havana. Sa kuadjusta kwacho, you know, it was just a little bit difficult. I see ndaka adjusta zvakanaka-naka.
Timbotudzawo kuti Wadzanai Tembani ndiani chaizvo? Muri yenyu yakamira sei?
Muri yangu haikuru chaiyo, tiri vanhu vanonamata. Ndine masisters vana and takauya tese kuno kuAmerica muno 2010. Tese tinoshanda nesimba, tese tinonamata. Saka tichinamata kudaro Mwari anongogara achitigonesa.
Wakafunga sei kuti uite nyaya iyoyi dzekutsvagwa kwetsvarakadenga?
Amai vangu vaigara vachingoti ndinofanirawo kuzviita. Saka gore rino ndakabva ndangoona kuti regai ndingozviita tione kuti zvinofamba sei. Pandakazviita ndakanzwa kufara sere because my first pageant ndakanga ndatobuda ndichiwinawo.
Wakapiwei pakuwina mukombe iwoyo?
Ndakapiwa $1,000 neamwe maopportunity anouya ndichigona kubatsira nemacharity nezvimwe ndichiita mafundraiser. Saka zvese zvinongondifadza because ndiri munhu anoda zvokuita volunteer work ndichibatsira vanhu. Saka kuita opportunity yakadai kuti ndigone ndichizviita ndichibatsirwawo nevamwe zviri kundifadza zvikuru.
Tombotarisa zvedu watiwe wakauya kunona mama uyezve mama vakakukudzai vari vega. Zviri nyore here kukudzwa imomuno muAmerica namai vako vari vega?
I mean, George, tajairawo. Mai vedu vanoshanda nesimba. Unoita a good example kunesu, because tese tiri for tese tinoshanda nesimba wawo. Nokuti tinotarisira zvinoita namai vedu. Mai vedu vanonamata and vakatikudza kuti tinamatewo, because Mwari ndianogona zvose, ndianotigonera achitiitira.
Tombodzokera zvedu kune vamwe vechidiki vangade kunge vachiitawo zvemitambo sezvauri kuita. Ungavakurudzire kuti chii?
Kuti zvino zvese zvaunoda kuita unofanira kuita. Hakuna kuteerera wanhu vanenge vachida kukudzikisira. Unofanira kuita magoals ako, onatsa kushanda kuti umasvike magoals iwavo. Because munhu wese anogona kuita zvaanoda kuita.
Iwe uri kuno kuAmerica uri kuita basa rei?
Semunhukadzi pendinoita zvekumodela, ndinoita kuti kurudzira vakadzi kuti vanhu vese vazive kuti vese vese vakanaka. Nokuti vamwe vanhu vanofunga kuti you have to be a model kuti unzi wakanaka, but unofanira kungozvitarisa kuti ndiwe wakanaka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Wadzanai Tembani kunge wanga uinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Alright, thank you.
Chirongwa chanhasi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu wedu, Our Lives.
Nhasi tiri kutarisa upenyu hwevaive gamba rechimurenga vaWilfred Manda, avo vainyanyozivikanwa nezita ravo rechimurenga rekuti Dzina Shemachingura, vakashaya nemusi wechina. Tichinzwa kune vavakashanda navo kwenguva yakareba muhondo yechimurenga vaBernard Manyadza, avo vaizivikanwawo nezita rechimurenga rekuti Pakachipowera. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaManyadza. Vamanyadza, veruzhinji vangada kuziva kuti imi semunhu akashanda kwenguva yakareba navaManda kana kuti vaDzina Shemachingura vanga vari munhu akaita sei?
Vandiitange ndichitaura kuti Comrade Zino munhu aga akanaka maererano nokunzwisisa gwara restruggle yatanga tinayo neNational Democratic Struggle. Munhu zvainzwisisa nokuti provide leadership yakanangana noutungamiri hwakanangana nezvatakange tiinazvo. Ndinorangarira ini kuti vana Komurezino vaita zveunderground vachiri paUniversity of Rhodesia kusvika vazotiza muno vachiendere kuBotswana, kusvika vazoenda kuZambia, vakaenda kuTanzania vakanotanga kuvhura kembi yetreni yekumugagau. Vakashanda variko kurikadhari dedicated service kuZambia kusvika vaapoindwa member yegeneral staff. Iti patakazoenda kuin 1973 iyo vaenda 71 vakawana vainstructa kare. Akatova instructa wangu ini akaplaya a major role nevamwe vanakomrade vakafanana Godrejini, who is also late.
Chii chaiita kuti vanga vachikwanisa kuzviita?
dedication. Vakadi kuri chikoro panzira. Ukupanga achiita chikoro achiita bazare underground. Ndikanyato tondedza vanhu vakanga vari mastudents ezvikoro zvakafanana na St. Augustine's, vana Mount Mary's, vana St. Henry, vana Goromond. Vanonyatsorangarira zvaiitika nguva idzodzo tiri vana vezvikoro izvusu tichiita mazira akanga akananga nezvematongerwo enyika tichirwisisa pai kana papa 1971 pakaa vana PS Communion. Saka commitment yavakanga vainayo kubva vari kuyunivhesiti pavakasiya chikoro panzira kuzva vazoenda kunotrena kuzanza, commitment iyoyo ndeyaita kuti vasenge consistent nededication kusvikira patakazoenda kuzipa.
Tinozwa kuti ivo vadzinashe machingura kana kuti vamhanda ivavo munguva yehondo iyoyo, pane nguva yavakasungwa nebato ravo rezano pamwe chete nehurumende yemozambique, mungatsanangura kuti chii chakatora nzvimbo?
Komuredzi Zino havana kusungwa pakasungwa vanhu kubheira. Komuredzi Zino vakataura kuna komuredzi tongogara neni pamwe chete kuti zvamaita izvi hazvina kunaka, hamungati vanhu vakakuseenzerai kuti vakubuditsei kumajeri kwamanga muri kukabwe uko. Moyo yamuti imi hazvina kunaka, moenda kugovernment yemozambique makoita kunoti vanhu ava marebels. Tingagozoita marebels sei isiri takakurwirai kuti mubuditse kumajeri kwamanga muri? Ava purezidendi mugaba ava takawana vari kukilimani uko, tiri takavarwira kuti navajenu mumainstream yemao manationalist ndisavaita isolate. Asi munongoziva zvakazoitika pahistori ipapo, angavanga vachishandira ozokupindukira manje.
Saka muri kuti imi havana kusungwa ipapo, chii chakazoitika? Tinonzwa kuti vakagara muusungwa.
Kune vamwe vakanga vasungwa makomanda zvezipa. Inini vaiye komuredzi Zino tikaprotesta kuna komuredzi tongogara kuti zvamaita izvi hazviiti. Isu hamungatiedze kuti handiri kukepi munoita pacify tichisiya vamwe havakasungwa isanga tiri makomanda avo. Hazviiti. Vanhu vakasungwa kubheira havana kusungwa nezano, havakasungwa nefurelimo. Vakatozosungwa nezano igurupu rakatevera mumashure nana komuredzi hama dziripi, nana komuredzi mukudzei mudzi, nana komuredzi ugare gumba ndovakatozotevera mumashure vakuchine joida. Isu takanga tasungwa nefurelimo, iye vasungwa nezano vakunzwa kwatiri takanga tasungwa nefurelimo.
Munofunga here kuti vamachingura kana kuti ivo vamhanda vangapohwa riremekedzo rwegamba renyika?
Hazviiti. Haiwo hazviiti ende nyayo kuti konsepti yekuti kuve namanational hero yazara necorruption yakunge inonzi efyu ndo anodhitemena uhiro hwomunhu. Uhiro hwomunhu haudhitemeni neefyu vagara pasi apo kuti hiro ko vakazenge vapera iva vacho vari kudhitemera zvehwira avo maiva asaramba ari kwe. Handiri kuti onai nezvekuti konsepti iyi yatokanganisa mahiro chaiwo chaiwo.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamanyadza nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa upenyu hwedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinokutendai chazvaka nemiri zvese nemivateereri ndivakukutendaiwo.
Manga makateerera kuna vaBernard Manyadza, ava vanozivikanwa nezita remuhondo rekuti Package Boyer, muchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Blessing Zulu.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzemitambo, Zimbabwe iri kutamba neTanzania mangwana mumakwikwi eAfrican Nations Cup Qualifier. Pamutambo wekutanga, Zimbabwe yakakundwa 1-0. Murayiridzi wechikwata chemaWarriors Ian Dibango Goroa akadaidza vatambi vatsva vakati wandei vasina kuenda kuTanzania vanosanganisawo Ovid Karuru, Edward Sadomba, Denver Mukamba nevamwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tichinzwa kamboka mukanyako Shabini. Tombotarisa musore nhau zvakare, gurukota rezvedunhu remasvingo vakuda kwashebhasikiti vanoti vane chivimbo chekuti vachinamasa vachaunganidza mari yekupa vanhu vari kuchingwizi. Asi vagari vemunzvimbo iyi vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, May 31st, 2014. You are listening to Studio 7 live from the Voice of America in Washington.